Highlanders yakunda mumutambo wekutanga weBattle for Zimbabwe mushure mekurova Dynamos 1-0 nechikudzwa chabva kuna Ozia Zibande maminitsi makumi mana nemashanu mutambo watambwa pamberi pechaunga Murufaro Stadium nhasi masikati. Kukunda uku kwati Highlanders yave pachinhano chechitatu pamakunda reCastro Lager Premier Soccer League pasi pengezi Platinum Stars neFC Platinum. Dynamos yatora point imwe chete chete kubva mumitambo mina yavatamba zvekuti bhera rave kurira kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pakasaitwa shanduko mumatambiro avo nekukasika. Muteveri weDynamos vaMichael Bundo vanoti murairidzi wavo Lloyd Mutasa anofarira kugadzirisa chikwata chavo pachiri nenguva.
Timu inomira muzi Lloyd anofanira kugadzirisa timu kuti tatambe bhora zvakanaka.
Dynamos yadzikira kusvika pachinhano chechishanu kubva pasi zvekuti kune vamwe vanofunga kuti Dzimbare ikaramba ichitamba zvakadai mumitambo yayo inotevera inogona kusazokwanisa kusimuka zvekuti inogona kuzoenda kunhabvu yepasi pasi yedivision 1. Asi vamwewo ndovanoti Dynamos ikapedza iri pasi kunowedzerwa zvikwata muPremier Soccer League kudzivirira chikwata chine chaunga ichi kuti chisabude mugungano guru iri. Asi aka akatokutanga Dzimbare ichitatarika mumitambo yayo yekutanga asi ichizosimuka zvekurwira kutora mukombe wenhabvu yepamusoro iyi. Mumwe mutambo wanhasi wapera seizi. Herentals 0 Yada 0. Mitambo yehorodhi yechishanu yakapera seizi. Blauwe Chiefs 1 Chapungu 0. Black Rhinos 0 Cape United 2. Shabani 2 Nitrat 2. Highlanders 0 Triangle 0. Yada 3 Black Rhinos 1. Chapungu 1 Harare City 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.